Dynamos yanga ita kukunda Herentals kuti ende pamusoro ndokuita mangange 0-0 Munational Sports Stadium nasi maskati. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya uyo ange ambomiswa basa nechikwata ichi asi akadzorwa haana kukwanisa kubatsira chikwata ichi kuti chikunde. Ndiraya anoti haana kufara nematambiro echikwata chake kunyanya mafungiro evatambi ava.
Tinoda vatambi vano vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana vachitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine presha yakanyanya.
Asi murairidzi weHerentals kumbirai muti wekuziva anoti pointi yavawana yakakosha.
Kumaneja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa mani yekuti tinoenda pamamatemu achatevera.
Dynamos iri kuramba iri pachinhano chechipiri nemapointi makumi matatu nerimwe chete point imwe chete pasi peChicken Inn iyo yakatamba neZuro. Dynamos neChicken Inn dzakatomwa neFC Platinum iyo iri pachinhano chechitatu nemapointi makumi maviri nemasere yakaenzana neTriangle iyo iri pachinzvimbo chechina. Chikwata chimwe chiri kutatarika iCapes United yarohwa 2-0 neBulawayo Chiefs. Vatambi veDynamos neCapes United havasi kunyatsofara nemari dzavari kutambiriswa. Tenants yarovawo Kenbon Bullets 1-0. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: ZPC Kariba 14 points, Tenants 14 points, Blower Chiefs 11 points, Wawa 9 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.